Manerata na kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tikipete nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omusi le yi Studio 7 ewe chilela indaba ezi mkoto nye Zimbabwe
sisagaza sise Washington DC
na zakare manjera anasi uru mtuwe chipiri mbuzi 17 2020. Matakelera ku Studio 7 nepenyuro enya zirubitika mzimbabwe zamuno piwa ne Studio 7 irimu Washington DC. Kenda kuti magwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ezvino musure nhau dzanhasi.
Tinoona kuti tikatarisa magezi edu ecovid-19 muna October tainyanya kutambira magezi asina nyanya kudarika 20 mazuva akawanda. Asi tikapinda muna November tikuona kuti magezi edu akatanga kutiwedzerei.
Vanhu vakawanda voramba vachibatwa nechirwere checovid-19. Wando vevanhu vanoenda kunodzidza kuAmerica huri kuramba huchikwira. Hurumende inoparura urongwa hutsva hwakanangana nekuwandudza upfumi hwenyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu makumi matanhatu nevasere vakabatwa nechirwere checovid-19 nezuro izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi munyika pazuru zvisere nemazana masere nemakumi mapfumbamwe nevanomwe kana kuti 8897. Richizivisa zvarakawana nezuro manheru bazi rezveutano rakati vanhu vose vakabatwa nechirwere ichi nezuro vanhu vagara vari munyika. Vanhu vapora kuchirwere ichi munyika yose vava zviuru zvisere nezana negumi nevatanhatu kana kuti 8116 zvichitevera kupora kwevanhu makumi maviri nezuro wakare. Vanhu vachiri kurwara nechirwere ichi vava mazana mashanu nemakumi maviri nevana ukuwo vafa vachiri pamazana maviri nemakumi mashanu nevanomwe sezvo pasina akashaya nezuro. Uwandu hwatazivisa nhasi uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Imwe nyanzvi munyaya dzeutano inoti hurumende inofanirwa kusimbisa mitemo inoona kuti vanhu vari kutevedzera here zvinokurudzirwa neWorld Health Organization pamwe nebazi rezveutano mukudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19. Izvi zvinotevera kukwira kweuwandu hwevanhu vari kuwanikwa vaine chirwere ichi mumwedzi uno wambudzi zvikuru kumatunhu anoti Bulawayo, Matabeleland North neMatabeleland South kubva pakanyevenutswa mutemo unorambidza kufamba-famba kwevanhu kana kuti lockdown. Dr Gilson Mandigo vanotaura vakazvimirira vanoti nzira chete yekuderedza uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi kutevera mitemo yakaita sekupfekwa kwemamask, kusiya mikaha panoungana vanhu, kusafamba-famba kwevanhu kubva kumatunhu akasiyana-siyana uyewo kuti vanhu vazvipire kuenda kunovhenekwa kuona kana vaine chirwere ichi. Ngatinzwei vachitsanangura.
Zvamutauriro wamaita makesis edu nezuro anga akatiwedzerei kudarika zvatanga tajaira. Tinoona kuti tikatarisa makesis edu ecovid-19 muna October tainyanya kutambira makesi asina nyanya kudarika 20 mazuva akawanda. Asi tikapinda muna November tikuona kuti makesi edu akatanga kutiwedzerei. Tikaita zvanzi wa 9 November makesi edu anga akunana mana 60 swa 12 November makesi anga 57 endi toona kuti nezuro makesi edu anga ava kuma 60 zvakare. Saka zvinoratidza kuti mwedzi uno makesi edu atiwedzerei kudarira zvataiona muna October. Saka izvi zvofanira kutiratidza kuti hondo yedu necovid-19 haisati yapera. Tofanira kutokwinya kuti tinyatsorwa nechirwere ichi zvakasimba.
Imi muri kugutsikana here nekuongororwa kuri kuitwa vanhu? Tichiona kuti uwandu hwevanhu vari kuongororwa kumatunhu anenge ane dambudziko hunenge huri hushoma pane uwandu hwedunhu zvakaita seHarare.
mkuma jonga panawe kuungururwa kwa chirwere ichi tishansa mando yemchina enonji PCR tinuona kuti kwa chirwere chitanga kwa gara nambu ziko ya tinambu kika chaipo chaipo pataida kutitifike tutake pa unyao zungungururwa kwa jino indronenya kuti mishina ilipo nishi kwa nisiro sunojiwa kutu wanaono waungururwa kishoma kwa hima nyaya ndiye kuti kutikira kwa yasha makesi zina Oktober kuna kuna kunika kutiviwaza kufunga kuti chirwelesha kutopera nukudaro nui mbalama wanokuna waida kuzo batira uchenga mishina hii kikasa kutura kwao wanokuna mje rambo osi kulega kishoma imeona upanya kuru ungururwa kwe chirwele aisi na uye urumende basi kana kuti vanhu vanoongorora basi tinoona kuti kunoongororwa vanhu chirwere ndokunge vanhu vachona vaenda uye vachida kuongororwa uye uku hurumende inokurudzirawo kuti dai varamba vachiisa zvisungo zvinotarisa kuona kuti vanhu vari kuteedzera here mutemo kuitira kuti pana kuchirwere kusanyanya nokuti ndoona tikasateedzera nzira idzi tinogona kupedzisira tiri muna chaisireva isu tange tamboedza chaizvo kudzivirira kuparira kwechirwere ichi
vanga vari nyanzvi mune zveutano Dr. Gilson Mandigo vachitaura vakazvimirira vari parunhare muHarare nestudio 7 vamwe vana vanosvika zana vari pane chimwe chikoro chiri kunze kweguta reulawayo vanonzi vabatwa nechirwere checovid-19 Kudzanai Musengi anotipa nyaya iyi.
Vana vanosvika zana vanonzi vabatwa nechirwere checovid-19 paJohn Tallack High School iyo iri kuNtabazinduna pedyo neguta reulawayo mudunhu reMatereleland North. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kune vebazi rezvedzidzo kanawo rezveutano asi munyori vebazi rezvekufambiswa kwemashoko vanik mangwana vanyora padandemutande ravo retwitter vachitaura zvimwe chete vanoziva zviri kuitika vaudza studio 7 kuti hapana vana vari kubvumidzwa kubva pachikoro ichi kana kuuya pachikoro ichi vachibva kunze vakambo vegurukota rezveutano muhurumende vemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vati harisi zano rakanaka kudzorera vana kuchikoro panguva iyo vati zvairatidza pachena kuti chirwere checovid-19 chiri kuramba chichitekeshera vakati zvakakosha kuti hurumende itore matanho akasimba ekuti vana vechikoro kunyanya vasabatwa nechirwere ichi
takavadzokera kuna chikoro panguva yatadzidza kuti izvo chirwere chakunyanya kuwandisa kunyanya kumatebhenezi kunyanya mukuruwa taso zvona manhamba achachienda pamusoro tokumbira hurumende kuti dyeriro zvinotaura maticha nezvinotaura nyanzvi dzezveutano ngapaiti makorekshoni panyaya yekudzokera vana muchikora otherwise tinoona chirwere ichi chiramba chienderera mberi chizonyangadza Zimbabwe isi tambenge tawanirwa nyasha dzakawanda kudai dzekuti chirwere ichi hachina kuwanda vana havagona kuita social distancing vana havagona kushandisa mamaski nguva dzose vana havagona kuita zvese zveutano zvatinorayirwa kuti tiite nokuti vanenge vachitamba saka vanobata chirwere ichi kangobata munhu wanichatopararira hurumende tinokumbira muteererezi vakagara vechitaurwa nematicha neveutano kuti vanoenda vambogara kumba tozoona gore rinouya chirwere chadzikama
mutungamiri wesangano weprogressive teachers union of zimbabwe vatakavafira zhou vati kubatwa kwevana vekujohn tallack nechirwere checovid-19 uku kunobudisa pachena zvange zvichigara zvichitaurwa nevemasangano anomirira varayiridzi kuti kuvhura zvikoro panguva ino kunoisa vana vechikoro panjodzi pakavhurwa zvikoro pachikamu chekutanga pakupera kwemwedzi wagunyana mushure mekunge zvavharwa muna kubvumbi vadzidzisi nevamwe vabereki vakawanda vaiti vaisafara nedanho iri vachiti hurumende yaive isina kugadzirira zvizere kuti zvikoro zvivhurwe ndakamirira studio 7 muBulawayo ndini Kudzanai Musengi
vanhu vevanhu vekuzimbabwe vari kudzidza kuamerica vakakwira nezvikamu zviviri nechidimbu kubva muna 2019-2020 uye zimbabwe ndiyo imwe nyika ine vadzidzi vakawanda kuamerica kubva kudunhu resubsaharan africa Godwin Mangusha anotipa nyaya inotevera.
Muzinda weAmerica muZimbabwe wabudisa mashoko nhasi ekuti umbowo kubva kugwaro reOpen Doors Report on International Educational Exchange hunoratidza kuti uwandu hwevanhu vemuZimbabwe vari kudzidza kuAmerica hwakakwira kusvika pachiuru nemazana matatu nemakumi nomwe nevanomwe. Zimbabwe iri pachinzvimbo chechitanhatu panyika dzese dzemuAfrica dzine vanhu vari kudzidza kuAmerica. Mumiriri weAmerica muZimbabwe, Ambassador Brian Nichols, vati izvi zvinoratidza ukama hwakasimba pakati pevanhu vemuAmerica neZimbabwe. Vati vadzidzi vemuZimbabwe vanodzidza pazvikoro zvepamusoro kuAmerica, uko vanowana ruzivo neunyanzvi hwekuti vazosimudzira Zimbabwe. Vati kudzidza kunze kwenyika kunopa unyanzvi hunodiwa pasi rese, uye vati hurumende yavo icharamba ichitsigira vechidiki muZimbabwe munyaya dzedzidzo tsika nezvimwe. VaVivid Gwebe avo vakapinda mune chimwe chezvirongwa zvinoitwa nehurumende yeAmerica cheWashington Mandela Fellowship vaudza Studio 7 kuti zviri kuitwa neAmerica zvakanaka chose sezvo zvichizosimudzira nyika.
Kunyange kudyidzana kwehurumende mbiri idzi dzeZimbabwe neAmerica kusina kumira zvakanaka, pachine kuwirirana kwevanhu nevanhu veZimbabwe neAmerica pane kakudzidzisana karipo kanda kuti dai karamba kachikurudzirwa, Zimbabwe ichiwana ruzivo kupurikidza nevana vari kuenda kwachinodzidza zvidzidzo zvemasainzisi nezvimwe zvakadaro zvinokwanisa kuti zvisimudzire upfumi nenyika yedu. Saka tinokurudzira kudai ukama ihwohwo hwasimbiswa, uye dai hurumende yedu yange ichiteererana nehurumende yeAmerica vachiwirirana kuti zvinhu zvese izvi nyika mbiri dzinge dzichibudirira.
Kuburiswa kwegwaro reOpen Doors kwaitika pakutanga kwe2020 International Education Week, chinova chirongwa chebazi reAmerica rekudyidzana nedzimwe nyika reState Department nebazi rezvedzidzo chekugadzirira vanhu vemuAmerica kutambira vechidiki vanoda kuita zvedzidzo neutungamiriri muAmerica gore rino. Umbowo hunobva kugwaro reOpen Doors hunoratidza kuti mumakore mashanu apfuura America yaita vadzidzi vanodarika miriyoni kubva kune dzimwe nyika, uye pavadzidzi ava zvikamu makumi mashanu nezviviri kubva muzana vanoita zvidzidzo zvemathematics, engineering nescience. Open Doors inotiwo muna 2018-2019 America pachayo yaive nevadzidzi vanodarika zviuru mazana matatu nemakumi mana vaidzidza kunze kwenyika iyi. Mune imwewo nyaya dare pamusoro nhasi ratadza kunzwai nyaya yemutori wenhau Hopewell Chimono, uyo akaisa chikumbiro chekuti nyaya yake inzipo yachibva kumba. Mutongo wedare Justice Tawanda Chitapi vati vanoda nguva yekumbozeya nyaya yavachiono, uye vati vachatura mutongo wavo mangwanani. Chimono uyo akasungwa musi wa3 Mbudzi akanyimwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso nedare ramajistrate svondo rapfuura. Zvichakadai, dare ramajistrate razivisa kuti kutongwa kwevaimbo vegurukota rezveutano vaObadhaya Moyo kuchatanga musi wa11 Ndira gore rinouya. VaMoyo vari kupomerwa mhosva yekuva nechekuita pakupiwa kwecontract kwekambani yeDrugs International nekambani yehurumende yeNatfarm pasina kutevedzwa mutemo wematenda. VaMoyo vari kutongwa vachibva kumba kwavo mushure mekubhadhariswa mari yechibatiso. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Vachangotarudza semutungamiri weAmerica vaJoe Biden vayambira mutungamiri weAmerica vaDonald Trump kuti kusatambira kwavo kukundwa musarudzo uye kusaisa urongwa hwekutambudzana masimba kuchaita kuti nyika ipinde mumatambudziko makukutu panguva iyo chirwere cheCovid-19 chiri kunetsa. VaTrump vari kuramba kutambira zvakabuda musarudzo vachiti dzakabiridzirwa zvikuru uye vachiti ndo vanofanirwa kudomwa semunhu akakunda musarudzo. Zvisinei nekuti hurumende yavaTrump haisi kuda kutambidzana masimba nechikwata chavaBiden, vaBiden nemutevedzeri wavo amai Kamala Harris vanoti vari kuenderera mberi neurongwa hwavo hwekuvaka hurumende yavo itsva ichange ichishanda mushure mekugadzwa zviri pamutemo musi wa20 Ndira 2021. VaBiden vakatodoma chikwata chevanhu mazana mashanu vachanga vachironga hurumende yavo itsva, uye chikwata ichi chinonzi chinomirirwa nemarudzi ose ari muAmerica, uye vanhukadzi ndo vakawanda muchikwata ichi. Pamusoro pevanhu mazana mashanu vakadomwa vari muchikwata chavaBiden vaBiden vanofanirwa kudoma vanhu vanosvika zviuru zvina vachange vari muhurumende yavo uye vanhu chiuru chimwe chete nemazana maviri nemakumi mashanu kana kuti 1250 vanofanirwa kutambirwa nedare resenate kuti vange vari muzvigaro zvepamusoro muhurumende inenge iri pasi pavaBiden. Mune imwewo nyaya, gurukota rezvekudyidzana kweAmerica nedzimwe nyika vaMike Pompeo vashanyira Istanbul, uko vari kutarisirwa kuita musangano nevakuru vakuru vezvitendero kwete vakuru vehurumende. Kupinda kwaitwa navaPompeo muTurkey kunonzi kwakanangana nekusimudzira zvitendero uye kurambidza kurwiswa kwezvitendero. Yasvika nguva yekuti timonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Kurwisana kuri kuitika muEthiopia kwakonzera mutauro mukuru pakati pezvizvarwa zvenyika iyi zviri kunze kwenyika iyi kana kuti zviri mudiaspora. Kupesana uku kuri kukonzerawo kuti ushamwari hupere pakati pevanhu vagara vachishamwaridzana kwenguva yakareba. Kurwisana kuri kuitika muEthiopia kuri pakati pemauto ehurumende nechikwata chemauto chiri mudunhu reTigray, iro riri kumaodzanyemba kwenyika iyi. Apo dambudziko rechirwere cheCOVID-19 riri kukura muAmerica, nyika dzemuAfrica dziri kuona huwandu hushoma huchikwira. Kukwira kwevanhu vari kubatwa nedenda iri, kunyange hazvo panga paine tarisiro yekuti nyika idzi dzichavhiringwa zvakanyanyisa neCOVID-19. Nyanzvi munyaya dzeutano pamwe nenhengo yeWhite House Coronavirus Task Force Dr. Anthony Fauci pamwe nemukuru weAfrica Centers for Disease Control and Prevention Dr. John Nketasong vari kuita musangano wepadandemutande vachipangana mazano pane zvakadzidzwa pamusoro pechirwere ichi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nezuro vakaparura hwaro hutsva hweupfumi hwemakore mashanu hwekutanga hweNational Development Strategy 1 kana kuti NDS1 huchatsiwa hweTransnational Stabilization Program kana kuti TSP uhwo hwakasvika kwamvura yacheka makumbo. Urongwa hutsva uhwu hunonzi chikamu chekutanga chezvirongwa zviviri zvichaparurwa kubva muna 2021 kusvika muna 2025 kwochizoti 2026 kusvika 2030. Blessing Zulu anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanoti urongwa uhwu hwakanaka chose nekuti rwendo rwuno gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube havana kuita fungira mumwoyo rwendo rwembwa.
Igwaro richakwanisa kusimudza Zimbabwe kusvika pane chimwe chinhano chakati o achichafadza vanhu vazhinji. Ini sedunga munhu ndine mazano akawanda akatorwa ari mugwaro iri.
Muzvinafundo Mugano vatiwo
igwaro rakanangana neeconomic transformation kushandura upfumi hwenyika. Kutaura pari zvino Zimbabwe iri kuwana mari kubva kunze kwenyika 91% of total exports raw materials anobva kumining kuzvicherwa nekuagriculture. Zvigadzirwa zvinova zvagadzirwa kuti mamanufactured products 9%. Saka nyika haikwanisi kupunditsika kana tichiramba tiri kugadzira maraw materials tichiexporta, nekuti kwazvinoenda zvinonotengwa nemari shoma, tozvitenga zvaakudhura, topinda paya patinoti trade deficit. Tikadzoka paeconomic stability and growth, tinoda kuti nyika inge yakadzikama paupfumi hwenyika, kuita zvatinobata takufamba muekonomy zvinge zvichiendeka, nekuti mhepo inonge isiri kuvhuvhuta yeinflation nemaret. Saka izvozvo zviri kubuda zvakanaka, nekuti ndo chekutanga ichocho, ndo chaikanganisa kubva ku1998 kuti upfumi hwenyika husakwanisa kunge chidini kufamba zvakanaka. Ine 14 pillars this policy, asi economic growth and stability kwandiri yakakosha.
Asi mutungamiri wesangano revashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti ENCOS Dr. Israel Murefu vanoti hongu zvakanaka kunzwa pfungwa dzevanhu, asi
hongu pakaitwa maconsultation anoinvolva mastakeholders akasiyana-siyana kusanganisira private sector kana kuti vemabhizimisi. Asi chinenge chichidikana kana kwaitwa maconsultation ndechekuzodzoka back kune mastakeholders iwa vakaconsultwa kuti vaite validate kuti zvamakataura ndizvo here zvamuri kuona zvichibuda. Muzimbabwe munomu tine dambudziko rekuti tinokwanisa kugadzira madhokumendi akanaka chaizvo, tikakwanisa kuti tinge tichiti zvatakanyora ndizvo zvatiri kuita, ndinoona sekunge tinobudirira.
Vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vanotivo havawirirane nepfungwa yekutaura nenyanzvi munyaya dzezveupfumi nevakuru vakuru chete,
asi vanhuwo zvavo vanonge vataurwa navo dai zvanga zvakaita kuti vange vachiuya nechirongwa ichikuvanhu tisati chava National Development Strategy.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Prosper Chitambara vanoshanda nesangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vanotiwo zvakakosha kuziva kuti muromo hauzarirwe nerwizi.
Pane ma-14 mapriorities ari kutaurwa, ene mapriorities esaya in terms of ma-strategies ekudhila nemapriorities 14 aya anoda mari yakawanda zvakanyanyisisa. Makaona imi maprograma ekare Zim Asset for example, takanyaakuita kuti isasvikange zvakanaka inyaya yekuti tikava tisina clarity in terms of nyaya yefinancing yacho. Saka nyaya yesustainable financing yakakosha, nekuti pakashaya sustainable financing maproject ari kutaurwa muNational Development Strategy hakwanisi kunge achiimplementeka. Saka maonero angu inini, success kutadza kusucceeda kwenational development strategy kunyanya kuchanyanya kuaffectwa nenyaya yemainstitutions anodrive implementation, tichisanganisira even nyaya yemonitoring and evaluation.
Asi vachitaura pakuparurwa kwechirongwa ichi vamunangagwa vakati zvakakosha kuti vanhu vanzwisise kuti hurumende chete haingakwanise kuzadzikisa chirongwa ichi, asi panofanira kuita mushandira pamwe wemunhu wose munyika. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ini Blessing Zulu.
Nyanzvi munyaya dzehutano dzinoti vanhu pasi rose vari kuratidza kuneta nekutora matanho akanangana nekudzivirira kutekeshera kwechirwere cheCOVID-19, izvo zvinodzisiririsa zvikuru nekuti chirwere ichi chiri kuenderera mberi chichiuraya vanhu vakawanda. Mike Hove weStudio 7 abata Dr. Tinotenda Simemeza avanoti vanonzwisisa zvichemo zvevanhu, asi vanhu ngavaenderere mberi vachitora matanho ekuzvidzivirira.
Manumbers ari expected kuti awanda nekuti tanga tavhurawo nyika, zvano tava kutestawo maningi apa, maborders avhura, saka vanhu vari kungofamba, vamwe vari kufeka macertificates acho. Saka ndizvo izvo zviri kukonzeresa kuti chirwere chipararire nenyika uyezve chikwedzere. Kune makampanies ari kuannounsawo izvo kuti vakugadzira mavaccinations avo, saka ndo zvatingangomirira izvozvo kuti ndizvo zvingatozobetsera kuti manumbers edu aite mashomo.
Tikatarisa kuvulawayo ko, tiri kunzwa kuti vakuda kuvhara dhorobha zvekare tiye dzakakudzivirira kutekeshera kwechirwere cheCOVID-19. Ichipiwo maonero enyu?
Maonero angu ndeyekuti nzvimbo nenzvimbo dziri muno muZimbabwe dziri kufanira kutarisa situation dzavo dzekuti munharaunda medu chii chiri kunatsoitika kuti chirwere ichi chiwedzere. Kana vakuru vekuBulawayo vaona kuti muno Bulawayo vanhu vari kunyanya kufamba, izvi ndo zviri kuita kuti chirwere chitekeshere maningi, rega tione kuti chaita sei. I think they should act according to their own situation that is there, so that the help is the same to the different regions of the country.
Tinonzwa nyanzvi munyaya dzeutano vachiti neongororo dzavaita vanhu vazhinji pasi rose vanetsa nemufuya necoronavirus. Vazhinji vari kuchema vachiti tanetsa nekupfeka mamask, tanetsa nekugara mudzimba. Nyaya yesocial distancing inenge iri kuti netsei, vaakungoda upenyu kuti udzokere pawanga uri coronavirus isati yatanga. Vamwe vari kuti hanzi ndizvo kaizvozvo zviri kuita kuti nhamba yevanhu vari kubatwa nechirwere checoronavirus iendere mberi ichikwira.
Ichokwadi kuti vanhu vanetsa ende kuri kupisa, kupfeka maski kuri kunetsa, kuswera uchigeza maoko pese pawapinda nepawabuda, zvinopedzi vanhu vava kuboekana nazvo. Itoriwo one of the problems iri kukonzeresa kuti chirwere chitekeshere, because vamwe havachapfeke mamaski, vaakuona kuti chirwere ichi muZimbabwe chishoma, hachina kunyanya maningi. Tinofanira kukurudzirana kuti hatisati tadhila neroot problem yechirwere ichi. Saka tofana kuramba tichiedza kuti tiprevente chirwere ichi kana muchikwanisa kushandira kumba moshandira kumba kana musiri kukwanisa moadhiya tuma principles edu esocial distancing sanitizing of hands nzvimbo dzatinoshandira.
Vanga vari dr tinotenda sinemeza nyanzvi munyaya dzeutano vachitaura vari parunare muHarare naMike Hove weStudio 7. Munhau dzemitambo, chikwata chenhabvu chenyika chemaWarriors chaunza rufaro muruzhinji rweZimbabwe urwo rwakatarisana nematambudziko eupenyu. Michael Kariati anotitaurira kuti izvi zvauya sei.
Kwese kwauri kufamba, nyaya ndemachikichori akabikwa nemaWarriors apo akaita mangange cho neAlgeria iyo ine mukombe wemuAfrica weAfcon uyu. Mudzimba, mabasa nemunzvimbo dzekutandarira veruzhinji vambokanganwa zvenhamo dzeupenyu vatora nguva ino kukorokora matambiro akaita chikwata chavo. Kunyange hazvo vakomana ava vakaita mangange, matambiro avakaita chete ndiwo achimudza mufaro uyezve nechivimbo chakasimba muchikwata ichi. Kobva kuvatambi vekare, Knowledge Musona, Tendai Darikwa, Marvelous Nakamba, Tino Kadewere nakuda Mahachi, kosvika kuvatambi vasva Talbert Shumba, Adam Chickson, Jordan Zemura, Prince Dure naDavid Moyo, raive vhiri raitenderera chairo. Nhengo yeZimbabwe National Soccer Supporters Association vaWanda Gombera vari murufaro asi vaine yambiro kuvatungamiri venhabvu veZifa.
Kunga kufara zvakare zvakanyanyisa zvikurusa zvokuti tara kuti Zifa vatibatanidza zvinhu zvoroindirazvo zvokudzokera jokera vavabatanidza kuzvifambo zvakanaka seZimbabwe Football Association vanhu isisi kufara.
Nhengo yerimwe bato revateveri vechikwata chenyika ichi reWarriors Friends Club vatatenda mugoni vanoti zvaitwa izvi hazvifanire kugumira paAlgeria chete.
Fananazvo chezvo hatichingodiwa nechekuti next 2 games tofanira kuhwina, tofanira kuhwina kuti tiqualify for the next AFCON.
Veruzhinji ava vaive vasingatenderwe munhandare asi vakaungana munzvimbo dzakasiyana-siyana kuona pazvivhitikiti umo vaita fembera-fembera kuti chikwata chavo chichatamba sei. Mufaro muZimbabwe wawedzerwa nekukundwa kwakaita Zambia 1-0 neBotswana. Izvi zviri kureva kuti Zimbabwe ichiri pachinhano chechipiri nemapoinzi mashanu, mapoinzi mashanu pasi peAlgeria iyo yabudirira kuenda kumafainari eAfcon. Botswana ine mapoinzi mana ichiteverwa neZambia iyo ine mapoinzi matatu. Pakati peBotswana, Zimbabwe neZambia panofanira kubuda chikwata chimwe chete icho chichabatana neAlgeria kuenda kumafainari. Zimbabwe iri kusangana neZambia muNational Sports Stadium muna kurume izopedza mitambo yayo iri pamusha neBotswana. Mumwe muteveri weMaWarriors vatakudzwa mushinga vanoti maWarriors anofanira kuita gadziriro yakasimba yemitambo yasara iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Kwazwai, vateereri veStudio 7, ini ndini Mike Hove. Ndinokoka tsimpinde muchirongwa chedu chevechidiki, chirongwa The Connection, nasimaneru na 8 PM. Muchirongwa tiri kudzeya nyaya yekupararira kuita chirwere cheCovid-19 zvekare munyika, kunyanya mumadhorobha anosanganisira Harare pamwe neBulawayo. Tichange tichizeya zvekare nyaya yesarudzo dzemuAmerica, tichikurukura nezvizvarwa zveZimbabwe zvinozeya nyaya dzematongerwo enyika gara muno muAmerica. Muri Zimbabwe ndisakanganwe kuteerera chirongwa ichi na 8 PM manheru ano.
Chitamba chasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemi, ndiri muWashington DC, ndichiti murave zvakanaka vateereri.